Mapurisa anga akapakatira zvombo anonzi achatisa nhengo dzeOccupy Africa Unity Square kana kuti OAUS kuratidzira muAfrica Unity Square madzanga dzida kuratidzira nhengo dzeparamende dzichipinda mudare iri. Imwe nhengo yeOAUS vachaus nyoni vaudza Studio 7 kuti pavanga vaungana ndipo pasvika mapurisa anga ari mumarori akapakatira zvombo akavarambidza kuratidzira kwavanga vachida kuita. Vanyoni vanoti sangano ravo harisi kufara nekurohwa kwakaitwa vaParson Dzamara kuNational Sports Stadium kwakaitwa mhemberero dzokusvitsa kwakaita nyika makore makumi matatu nematanhatu Zimbabwe yaiwana kuzvitonga. VaDzamara avo vanhu vemunin'ina wemutungamiriri weOAUS vaitai Dzamara avo vakapambwa nevanofungidzirwa kuti vasori gore rapera vakarohwa nevanofungidzirwa kuti vasori zvakare mushure mekunge vawanika vakatakura chinyorwa chaiti Zimbabwe yakasununguka asi zvizvarwa zvayo zviri muutapwa.
Tachida kuratidzira muDzamara Unity Square ndobva taenda kunoungana imomo ndobva tavingwa nemapurisa mukoro wavo anga akabata chiovha nevamwe vake vakabva vatidzinga mupaki zvikanzi hatisoda kukuonai munomu. Tikabva tavabvunza kuti asi mupaki makurambidza kugara vanhu here zvikanzi hatisi kuda vanhu pari zvino especially kunyanya imimi saka chitosimukai mutofamba famba kutobvunza muri kutononoka. Ndobva watanga kutotifudza achititeera mumashure kusvikira vabuda mupaki ndobva vabvisa vanhu vese mupaki ndobva taona vanhu vaakudzokera zvekare mupaki mbichana mbichana ndobva taakuda kudzokerawo ndobva tasangana navo futi vakabva vatiti madzoka futi sitakudzaita hatisi kukudai saka mbva tadzingwa mupaki zvinova izvozvo zvakonzera kuti titadze kuenderera mberi nekuratidzira kwatachida kuita pazuva ranhasi.
Vaenderera mberi vachiti zvinhu zvakadai hazvitarisirwe muZimbabwe yakasununguka.
Tinozvitora kuti hurumende yeZimbabwe inotungamirwa navaRobert Gabriel Mugabe airemekedze kodzero dzevanhu, airemekedze mutemo nekuti bumbiro remutemo rinotipa kodzero kuti tinofanira kuratidzira patinoda nepatinenge tafungira pese pese chero tichingotedza mutemo tisingaite zviri violent chete. Saka hurumende yemuZimbabwe inotyora kodzero, inotyora bumbiro remutemo rayakagadzira rikasainwa naPresident kuti rabumbiro remutemo.
Gweta ravaParson Dzamara vaGift Mtisi vanoti vaDzamara vakarohwa nevanhu vavasingazive pavairatidzira kuNational Sports Stadium vakazopatika vave mumaoko emapurisa ayo akaenda navo kukamba yeHarare Central. VaDzamara vanonzi vakasiyiwa nemapurisa vasina mhosva yavapomerwa ndipo pavakazoenda kuchipatara uye vanonzi vakakuvara ziso uye vakazvimba pasi petsoka. VaDzamara vanonzi vave kutova maronda vari kumba zvichitevera kurapwa kwavakaitwa neZuro Manheru. Imwe nhengo yeOAUS vaIvan Takavada vaudza Studio 7 kuti vachiri kushushikana nekushayika kwakaita vaItai Dzamara.
Kurohwa kwavaDzamara hakuna kutifadza nezuro. Zvinhu zvinova zvakatishungurudza nekuti vaDzamara tichitarisa pabumbiro remutemo vanga vaine kodzero yekuita izvozvo ende havana chakaipa chatingati vakaita. Vakangorohwo nenhau yekuti vainge vachitaura pamusoro pekutsutsumwa kwavo kwekushayika kwemukoma wavaItai Dzamara uko vaida kuti hurumende yedu yeZimbabwe nemapurisa eZimbabwe Republic Police vawanike vachiita tsvakurudzo mukushayika kwavaDzamara. Apa patova negore pasina kana chamboti chaitwa nevo vese Zimbabwe Republic Police.
Vaenderera mberi vachiti hurumende inofanira kuchengetedza vanhu sezvinotaurwa nebumbiro remutemo yenyika kwete zvekuti vanhu vanozvambaradzwa nekupambwa pasina kana anosungwa nemhosva idzi.
Tichitarisa bumbiro remutemo tichitarisa kurohwa kwavaDzamara nekushayikwa kwemukoma wavo tikada kutarisa muno muZimbabwe as long iwewe uchinge uchitaura chokwadi pamusoro peutungamiriri huripo huipi huripo nezvinoda kugadziriswa unenge uchinzi uri kufumura vakuru ende kana uchinge uri panguva yakadaro unenge uri panguva yakaoma hapana kuchengetedzwa kunoitika pabumbiro remutemo hapana kutarisirwa kana kuremekedzwa kwarinofanira kunge richiitwa sekunyorwa kwazvakaitwa mubumbiro remutemo iri.
Zvichakadai, mutauriri wemapurisa amai Cherit Charamba vaudza Studio 7 parunhare kuti mapurisa haana chaanoziva nekurohwa kunonzi kwakaitwa vaParson Dzamara neZuro, uye vati sevanhu vanochengetedza mutemo vari kushushikanawo zvikuru nekusawanikwa kwavaitai Dzamara. Vatiwo havana chavanga vachiziva nezvekuratidzira kwanga kuchida kuitwa neOAUS nhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.